Mange io, tane pamwa wazikazi wako, tane Elsa's permission.
Uh-huh.
Yaka establish, ya tane ma commissioners nawe, na secretary, na chairman, ni ma commissioners. Saka ndo vako rana, zvesanga ma welfare vashandi including oi nini ndo vako employer man.
Oho. Zvakuda ku.
Ivawo ndova muto, ndova munotobata. Asi dei yanga iri nyaya inonangana ne ministry. Kana yato vai ma employers inini nawo tangofana.
Aha, paka Jacob.
Noto employee wa tese pamwe chete.
Ndozo
siya na hazo kutaya manesi ava ma in support services ndo ospe tine nikitabane commission like public service commission tane health service commission ina chairman na secretary na ma commissioner.
Aha, tunotsvaga ani ikoko kumungaite ruzivo rwekuti ndiani watingatsvage ikoko.
Alright, pane newly appointed secretary watch. The guy to pay in number tag.
Uh-huh.
Yo, body. Body out on a high.
Ah, mninge mabatsira.
Anzi, what else I can hear?
Ah, varu kuchema varu kutanzi atisi kunzwi kwa nyaya yaturi kuchema yakuti mari yaturi kutambira ishoma. Tiri kudawo kuti mari ndo zvavari kutaura.
Aiwa. Ndai tukupei namba dza Dr. Pasi. Ndo va secretary for health commission.